Zvisinei hazvo kuti tava nebhond, pane zvinhu zvinoda kugadziriswa kuti imba yavari kuda kuvaka inge ichizogarika, zichireva kuti iro bhondi kuya kwarona kwega hakusina zvakanyanya kureva kana pane zvimwe zvinhu zvisingazoitiki.
Zvimwe zvinhu zvamunoreva zvamuri kutaura zvisingava zvakaita sei?
Chokutanga sokuti bhodhi racho rinofanira kuwaniswa mukana wekusangana. Bhodhi rapera tanga painzi paishaikwa mari dzekuti vange vachikwanisa kusangana nenzira yavaifanira kunge vachionana vachidheya zvinenge zvichiitika kuvanhu vakaremara. Chechipiri, bhodhi iri rinofanira kurejesta atingati maorganization evanhu vakaremara, angava matrust, angava maprivate solidarity organization, vanofanira kunge vane rejista iroro. Iko zvino mabhodhi ese anga aripo havasati vakwanisa kuita zvinhu izvozvo. Chechitatu, mutemo wedisabled persons act unotaura iwo kuti panofanira kunge pana direct wedisability affairs, zvichizoreva kuti kunozofanira kuita department of disability sero kuri kusocial welfare kwachona.
Ko kana mukatarisa vanhu vadomewa kuti vaive mubhodhi iri, munogutsikana navo here?
Ya, tinoona kuti pane vanhu vane kunzwisisa disability kwenguva yakatirebei vashanda, vatingati mudisability sector kwenguva yakareba. Hatina hedu dambudziko nemamembers ebhodhi asharwa.
Chamunotarisira kubhodhi dzvara mapiwa iri chingava chinyi changa chisingaipiwe nebhodhi rakanga riripo kudhara?
Tinati dambudziko rinenge richiri pabhodhi. Dambudziko inyaya yekuti bhodhi kuti rikwanise kushanda rinoda kuti hurumende inge ichiritsigira nemari kuti vakwanise kusangana. Rinoda kuti riteererwe parinopanga hurumende mazano. Saka tinotarisira kuti bhodhi iri ritange richizokwanisawo kubatsira kupanga mazano kugurukota. Asi chakakosha ndechekuti bhodhi ringe rina director nedepartment yedisability.
Manga muchida kupiwa bazi rehurumende rakangomirira nyaya dzenyu, makambosvitsa here nyaya iyi kuhurumende uye yakati chinyi?
Tinofungidzira kuti zvatava nebhodhi totangira ipapo, nekuti ndo imwewo nzira yekuti tinge tichisvika kuhurumende